ipapo ndopa pane challenge kudati ndingatindotenda hangu child protection kuti zvino vane ka program kavakaita kaya kake reunification kaya saka pamwe taakupotawo tichitsvaga hama dzevana vaya topota tichiencourageo mwana kuti shanyira chihama dzako kuitira kuti paanezi yakubuda paya paanoenda kuhama dzake but vazhinji vanenge asina kokuenda saka vanobatsirwa like saye manje vanoenda kumachechi avo kakasiyana-siyana vanobatsirwa nevekumachechi vaya vanongoti chindipa imwe chete ndichengete chindipa imwe ndigare naye chimupa imwe aende kwakati ndokubatsirwa kwapata havazi vese tinowanawo still vamwe vanozosara varipo vasina kokuenda